it's not even anywhere near the truth kuti I'm involved mukupambwa matawanda. Actually neniwo I'm a victim satawanda. Chete kungoti inini andina kuzotorwa mazuva akawanda satawanda. Inini ndakatorwa ndaka releasewa ku law and order kuma past 7. Vamwe vaya vavira ndakanda sungwa navo vakasara inini ndikanzi chienda uye mangwana. Little did I know kuti pasi pane vanhu vakandimirira vakasvika vakanditora vakandikanda mumota vakabva vaenda neni ndakazodropwawo kudhuze nekumba kwangu kwakumaseni kuma 4. Saka I'm not involved. Actually, I'm also a victim.
Mungatsanangure here kuti munorevei kana muchiti nemiwo makatoshungurudzwa.
Inini ndakanga ndakamira pa pavement ndakuto I was wondering manje kuti maiwe saka ndoenda nei kumba transport hapana transport. Papa mapurisa ndakazara panze, remember kuti kana pachaitika zvimademo mapurisa anenge ari everywhere. Saka vakazara kudhore ku the main door yera iri kupinda ku charge office ku central. Vato mapurisa atori nefuti vakatomira ipapo. Saka ini ndakamira ku side reku entrance reku Kumalo kuno ku Kumalo entrance. Saka ndovandaona mwe mukomana achindi approach from the front. Ndovandaona pamira mwe pa side pangu to my left. Saka akavasvika ndakanzwa pa side pe like pa west. Paside pa duze ni dumbu. Tufanda pa iwa. Ndisiwa ni. Aka mbodi. Shhh. Aka mbira paside ni. Nisa mge muna daku kuzeweze la something.
Maingi ya maka ba iwa ni yapa.
Ango funga uti ifuti. Because. Aka ndaka mbodi. Aka ba iwa. Aka te shhh. Then waka vati. Watu ndibati ya kutuyeneza mumota. It was. Ika kombi. Kari krimu. Kani ma tint. Saka kombi ya mkatenga isina ma seats. Yanga yukona ma seats ya kuno uke kona driver. Saka waka vati. Kandira mkati. And I just told myself, God, if it is the way my sons are auditory now, let it be. I'm going to change it to Ivan. I just gave up everything. I told you, look, I'm not going to see a shango.
Mukombi umumenge mine wanu wangani?
Mamu ni wakoma na about 5. If I'm not mistaken, about 5. But wanga waka fika ma mask.
Munga ziva kuti makaendi kwa kupi?
Takasamba tiri mtara. For about, kanandaka estimation yangu kana eri right for about 25 minutes. Saka vakavushika vapaka samwe ndobva vandiburutsa ndobva vapinda nemini mubabush vakatanga kundirova pasi petsoka but of course muviri wese chazvo kuti vangondibata rafu zvekuti ndakatopedza mazuva ndichirodzwa kungorwadzwa muviri wese but pavakandirova stereki pasi petsoka vakandirova pa stereki zvekuti ndakapedza ndakunzwa ndisingachanzvi kurwadza ndisingachaitizva zvekuti chero kunyevenuka chero kudii ndangova still ndangoti ngavatopedzise zvavo.
Vanhu ava vaida kunyatsoziva chii chaizvo?
Vaibvunza kuti muri kuda kuoverthrow government kaimimi. Saka vaibvunza zvakawanda vanibvunza kuti ari kupita wanda. Ndikati atawanda ndidzita ari kupi zvikanzi atorwa nani. Ndikati andidzita atorwa nani zvikanzi aendepi. Ndikati andidzita aendepi zvikanzi magara muchiti ina tawanda. Ndikati aiwa pane zvatachida kuita amai wendo vanditorwa zvikanzi maflyers ari kupi. Ndikati maflyers ari kumba zvikanzi ndiri kuaitei kumba. Udwa kumadii maflyers. Ndikati atachida kuti tiite demo ipapo ndovakandirova stereki.
Asika vamwe vari kuti kose imanga makanyarara nguva isei kana makarohwa zvakadai.
Moziva kana uriwe wakapinda uriwe wakaona zvakaona ukaitwa zvakaitwa. It is not easy kungovhura muromo. Zvakaitika kwandiri zvakandikanganisa mafungiro psychological emotional even up to this day.